manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 17 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda munyika oshora zvikuru kurohwa kunonzi kwaitwa mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Kanembe vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri kurufu rwevaimbo wemutungamiri wenyika yeZambia varupia Banda. Indwe mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika maberekera ingwe zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzaro kwasara vhiki rimwe chete kuti nyika iende kusarudzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa padande mutande raro reTwitter kuti vaGodfrey Chidau Karembera nengo yebato reCitizens Coalition for Change kana kuti TCC vanozikanwa nekuti madzibaba veshanduko varohwa vari mumaoko emapurisa kukamba yeHarare Central. State lecturer inotiwo vari kupomerwa mhosva yekusazvibata zvakanaka paruzhinji vachinzi vanga vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vaNelson Chamisa veTwitter. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko ratiwo padande mutande reTwitter pari kuitwa tsvakurudzo nezvenyaya yekusabatwa zvakanaka kwavakarembera vari mumaoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kuongorora nyaya yekuti varohwa vari mumaoko emapurisa uye imwe nyaya vari kupomerwa yekuti vange vachitsvaga rutsigiro zvisina mvumo yemapurisa nekunziwo vatuka mapurisa pavange vachida kusungwa. Mutauriri weTCC muzvaye fadzai maere vatiwo imwe nengo yava maitokozile dure vari kuda kutsvaga chigaro cheukanzura kuumuzimwane ward 20 vakarara vachishungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANPF.
TCC hatisi kufara zvamuchose neelectoral environment iriko ZANPF iri kushandisa mhirizhonga neviolence nhasi chaye madzibaba veshanduko vasungwa pedzezvondo vavarohwa zvakare takaona kukwekwe vanhu veZANPF vakaponda mboneni yuve zvakare tine nyaya yaErasmus Nyandoro kuHarare East akarohwa zvakare nevanhu nemapurisa uye kuHarare East kaitika violence nematatu veZANPF. Tine nyaya ya Tuvekile Dube ari kubawayo zvakare akarohwa nematatu veZANPF.
Mune imwewo nyaya bato reZANPF rinoti rinoda kukunda sarudzo zvakachena uye ishuviro yavo kuti mapato ese zvematongerwo enyika akwanise kutsvaga rutsigiro. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare murongi wemusangano nekufambiswa kwemabasa mubato reZANPF vaMike Bima vati bato reZANPF rinoda kuti mapato ese avachakwikwidzana nawo musarudzo vatsvage rutsigiro vakasununguka uye kusina mhirizhonga.
As we go into elections, all parties should be given the opportunity to go and sell what they want to do as a government. We'll carry the day, so we have no fear. We wouldn't want to run a race where we run it alone. Otherwise, there is no competition. So we are as a party. we would like to compete. We are ready for competition, and we will win in that competition. But we want to win in a free and fair manner. That's why we, as a party, we don't condone issues of violence. We want fair play.
Atichi uye atidi makundano atiri tega sebato tinotoda kukwidzana nevamwe uye tichawina asi toda kuwina zviri pajekerere atitodi mhirizhonga
vatiwo bato rezanupf riri kushandisa sarudzo dziri kutarisirwa muna kurume sechiyero kuona kuti zviga zvehurumende zviri kutsigirwa here vaenderera mberi vachiti bato ravo ratotangawo kupa ruzivo kuna avo vachange vari panzvimbo dzekuvhoterwa kana kuti mapolling agents asi muzvave maere vati ibasa rezanupf kutaura zvekusada mhirizhonga asi vachiita
zanupf inotaura sezvaita vabina izvozvo kuti havasi kuda mhirizhonga asi on the ground mhirizhonga ndoyavari kutoshandisa
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vasidix muradzikwa vatiwo mamwe mapato munyika haasi kupiwa mukana wokutsvaga rutsigiro
rino nyanga rinohwarara uye zvedindingo harichinji mavararo zvinhu zvizhinji zvinovimbiswa kutaurwa nebato rezanupf asi nguva zhinji harizi zvadzidzi zvarinotaura mamwe mapato haasi kuwaniswa mukana yakakodzera anoshandisirwa mhirizhonga nemitemo yainonzi lawfare pachirungu kana vachida kuita marali kana kuti vabudewo zvavo pazvivhitivhiti kana nhepedzero dzenyika panguva yatikashandisana navo yemabyelections hazvisi kuitika zvinhu izvozvo saka ayangorovo mashoko zvavo kwete kuti ndo zvarinoita bato iri bato remhirizhonga
sarudzo dzemabyelections dziri kutarisirwa kuitwa musi wa26 kurume ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri kurufu rwevaimbo wemutungamiri wenyika yeZambia Rupia Banda. Nyika dzanga dzine vamiriri parufu apa dzinoti Namibia, South Africa, Botswana, Eswatini, Angola neDemocratic Republic of Congo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumiriri weWarren Park mudare reParamende vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaShakespeare Hamauswa vakambodzidzisa paMulungushi University kuZambia.
Rufu rwavaRupia Banda ndingati rufu rwuri kuchemewa nevanhu vemuSouthern Africa kunyanyanyanyo vanhu vemuZambia. Nasi tichitarisawo kuti munhu anga ari national leader kuZambia akava vice president wenyika yavo kubva muna 2006 paakasevhawo nguva iyoyo Zambia yanga iri ichiendawo matingati muchirungu through transformation yekuti nyika yavo yakanga ine ikonomi yaigadzikana zvematongerwo zveupfumi zvanga zvichigadzikanawo munyika mavo pachitungamirwa navamwana wasa asi vaRupia Banda tinozoona zvakare vanhu pavanofa vanhu vanotarisa zvavakaita zvakanaka asi pakupedzisira rwendo rwavo haruna kutsengerwa pera zvakanaka pavakanga vachiri muhurumende.
Ende zvipi zvimwe zvipomerwa izvi vahamauswa?
Tinonoona vaRupia Banda vari munhu zvakare akazenge akupomerwa mhosva dzekunge achiita nyaya dzecorruption dzavakange vakupomerwa mhosva kunyange vasina havo kuzobatwa nemhosva kana kuti vakapika jeri asi munhu akamboendeswawo kukoti achinzi vakanga vakushandisa masimba avo kuti vaite mabasa ichoko muhomwe saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinotariswa pari kufa vaRupia Banda asi muchishona kana tiri kuno kuZimbabwe vanhu vanoti wafa wanaka isi vekuZimbabwewo tiri kuchema nekuti vaRupia Banda munhu akazvarirwawo kuno.
Chii chimwe chingadzidzwawo neZimbabwe kubva kuupenyu hwavo?
Kunyange pavakazodyiwawo vapedza 3 years dzavo dzavakanga vari president vaRupia Banda havana kurambira pachigaro chinova chunhu chakarambawo chichiratidza kuti Zambia inyika isina dambudziko rekuti vanenge vadyiwa pazvigaro vagosiyirawo vanenge vahwina izvozvo zvinhu vakaramba vachichengetedzawo chimwe chechinhu chakanaka munyika yeZambia. Tinovawo chinotarisirwa kuti chingaitikawo munyika yeZimbabwe. So vari pia banda vanhu vanovaona semutungamiriwo akashandira nyika yake. Ndokusaka kunyange president veko vaakaende ichilema vapawo mashoko ekuchema vachirangarirawo basa rakaitwa navarupiya banda.
Mumiriri weWarren Park mudare reparamende vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaShakespeare Hamauswa avakambodzidzisa paMulungushi University kuZambia vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti vachange vachiwedzera rubatsiro rwuri kupiwa nyika yeUkraine nemari inosvika mamiriyoni mazana masere kana kuti $800 million. Mari iyi ndeyekutenga zvombo zvehondo nekubatsira vari kutiza hondo iri muUkraine iyo iri kurwisana neRussia. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kuita America zvinoratidza kuti nyika iyi iri kutopinda muhondo iyi nekabisira. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakataurawo nezuro vakati vanga vasina dzimwe nzira dzekugadzirisa gakava ravo neUkraine kusara kwehondo sezvo hurukuro dzavaiedza kuita nenyika iyi murunyararo dzisina kufamba zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaiitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 namuzvinafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Ndinoona sokuti zviri kuitika izvozvi zvokukupira mari inorutsigiro pamwe chete nokunzwa zviri kunge zvichitaurwa navaPutin zvinoita kuti tione kuti hondo iyi ichiri kuenderera mberi. Zvinova zvinhu zvinoshungurudza chaizvo nyangwe vachinge vachitaudzana Russia neUkraine neshamwari dzeUkraine kuti vakwanise kuwana chibvumirano chokumisa hondo iyi, asi kana zvombo zvichienda zvekare nokunzwa kutaura kuri kuita vaPutin, tine tichiona kuti tiri muhondo iyi kwenguva yakati rebei sepasi rose, nokuti zviri kuitika kuUkraine ndozvatoona zvichinge zvichibata vanhu vakawanda kuafekta vanhu vakawanda pasi rose kunyanya nyaya dzepeturo nezvimwe zvokutengeserana pakati penyika. Saka tiri mudambudziko iri kwenguva yakati rebei chaizvo.
Tinoonawo America inotaura iyo kuti ichange iri kupa Ukraine. VaBiden vataura ivo kuti vachapa mari inowedzera ye$800 million uyezve nezvombo zvokushandisa. Munoona seizvi?
Ndinoona sokuti kutopinda muhondo kuri kuita America neimwe nzira. Zvinova zvinotiswededza padhuze neyatingangoti isu World War III, nokuti zvombo izvi kupiwa kwazviri kuitwa Ukraine nerubetsero rwemari zvinenge zvichitotutumisa Russia kutsamwa kuti ikwanise pamwe kuzoshandisa atingati manuclear weapons aya anogona kuuraya vanhu vakawanda, machemical weapons anogona kuti vanogona kumadira muUkraine imomo zvozokanganisa zvakawanda zvichiuraya vanhu vakawanda, vamwe vari muUkraine navamwe vasiri muUkraine. Saka patasvika pakuda kutaurirana chaizvo kuti hondo imbomira, vachitaurirana vaikuti vakwanise kumisa zvese zvokuramba tichikutidzira, nokuti moto uyu uri kuiswa navaBiden kuUkraine havanavo option. Vanofanira kusapota Ukraine nokuti America ine zvakawanda zvainowana kubva muUkraine, pasi rose rine zvakawanda zvarinowana kubva muUkraine zvinofanira kudefendiwa nezviri kuita vaBiden.
Tinoonawo zvakare kuti pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri imomo muUkraine zvaachiita zvidzidzo zvepamusoro zvakawanikawo zvichitiza hondo iyi vamwe vachidzokera kumusha. Pane zvamungakurudzire hurumende yeZimbabwe here yakavabatsira nematikiti kuti vawanikwe vachipa rubatsiro kune avo vakadzokera kumusha?
Hurumende yeZimbabwe yakaita zvakanaka, asi zvayabatsira vana ava kudzoka kuZimbabwe ngaichirega kungovasiya vakadero. Ichivabatsira zvekare kuti kana vachikwanisa kufana kumboenda mumayunivhesiti omuZimbabwe, mumapfuurire mberi nedzidzo yavo, kana vachikwanisa kuenda kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa wana Zambia kana dzimwe vaine mari dzacho ngavabatsire vana ava nokuti vana ava navamwe vose vari muZimbabwe ndo yatingati ndo future yedu hatingangovarege kuti vadzoka kumba chivasiya vakadero vana vanga vaine shungu zvokuzvisumudzira pamwe nokusumudzira nyika yeZimbabwe nepasi rose nokuinda kunodzidza kure kure kwakaita saikoko zvino vakanganiswa hurumende ngaichiramba ichivabatsira nenzira dzaingaonawo kuti varambe vachisumukira nokuti vana vatingatiiswa nenjere vane shungu dzokuti vasumudzire nyika yedu.
Ava vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuDeFry University kuColumbus kuOhio.
Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Bazi rezveutano runoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevasere kana kuti 5418. Vanhu mazana maviri nemakumi masere nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro kusanganisira vana vechikoro makumi mashanu nevasere. Bazi rezveutano runoti vanhu makumi matanhatu nevaviri vari muzvipatara uye pavanhu ava makumi mana nevaviri havana kubayiwa nhomba asi vamwe makumi maviri vakabayiwa nhomba. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nigeria inoti yakabatsira zvizvarwa zvayo zvinosvika chiuru chimwe chete nezviuru mazana masere muUkraine asi pane vamwe vadzidzi makumi masere mudhorobha reHerson. Guta iri rave mumaoko eRussia uye vadzidzi ava vave kukumbira hurumende yeNigeria kuti ivabatsire. Vadzidzi ava vanoti havachina chekudya uye vakadzimirwa magetsi kunyange iri nguva yechando. Zvizvarwa zvekuAfrica zvinosvika zana nemakumi mashanu zvinonzi zvinogona kunge zviri mudunhu iri. Gurukota rinoona nezveuchidzana nedzimwe nyika muNigeria vaGeoffrey Onyama vanoti vari kutaura nemumiriri wenyika yavo muUkraine kuti vaone kuti vangabatsire sei. Dare repamusorosoro muCuba ratongera vanhu zana nemakumi maviri nevasere kugara mujeri kwemakore makumi matatu mushure mekunge varatidzira kusafarira kwavo zviri kuitwa nehurumende muna chikunguru. Vanhu ava vakatongwa muna zvita vakapomerwa mhosva yekukudza zvinhu nekukonzera kusagadzikana munyika iyi. Vanhu vanodarika mazana manomwe vakasungwa mukuratidzira kwakaitika mumatunhu mazhinji enyika iyi. Sangano rakazvimirira reCubalex riri muMiami muAmerica rashora zvikuru zvirango izvi richiti mutemo hauna kutevedzerwa. Pambayo vanoongorora zvematongerwo enyika nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kunyunyuta kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichikwira munyika. Mapato ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo dzemabi election dziri kuitwa musi wa 26 mwedzi uno unove mugovera wesvondo runouya ave mushishi kumhanya nendima kutsvaga rutsigiro kekupedzisira. Mapato akawanda akaronga misangano kubva mangwana chishanu, mimwe misangano ichiitwa nemugovera, vamwe vachiita misangano yavo nemuvhuro svondo runouya. Mamwe mapato ari kunyunyuta kuti ari kunyimwa mvumo nemapurisa yekuita misangano yayo mune mamwe matunhu achinzi kunenge kuine mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiitawo misangano nenhengo dzebato ravo. zvinonzi pamutemo mapato anobvumidzwa kutsvaga rutsigiro kusvika pamazuva mana sarudzo dzisati dzaitwa. Uko Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakatozivisawo kuti yakatodhinda kare mapepa ekuvhotesa, uye vose vari kukwikwidza musarudzo idzi vave kukwanisa kuwana gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Mapato gumi nematanhatu kana kuti 16 achakwikwidza musarudzo idzi. Mukutarisa nezvegadziriro dzekupedzisira dzemapato, Tabata Munyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato idzva repatriotic Zimbabweans vapishai muchauraya, pamwe nemutauriri webato reMDCT iro rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora riri kupinda musarudzo seMDC Alliance waWitness Dube. Tatanga nekubvunza vamuchauraya kuti zvakamira sei mubato ravo.
Isusu webato repatriotic Zimbabweans kana kuti PZ tafamba chaizvo nebhora panyaya yekugadzira sarudzo dzemabyelections ari kuitika musi wa26 March. Panyaya dzekuti mapurisa ari kubvumidza here kana kuti kwete kusangana dzedu, isusu hatisati tapinda muproblem yacho because hatisi kunotifaya mapurisa, tiringoita tisikazivisi mapurisa, tiri kungoita muchinyararire musangano dzedu, tongoti kana vazosvikawo petiri tinozozviona tasvika ipapo.
Vadzive, mungatiudzawo kuti gadziriro yebato renyu yakamirawo sei kusvika pari nhasi?
Hongu, tatenda zvikuru sane mukana iwoo. Isusu sebato reMDCT riri mugungano reMDC Alliance rinovazita ratichashandisa pamabyelections iwawa, tiri kuenderera mberi negadziriro dzemabyelections iwawa. Makaona vhiki rapfuura iri tanga tiri paZimbabwe Grounds, kwakauya vanhu vakawanda chose kuti vazonzwa mashoko emutungamiriri wedu vaZimbabwe Douglas Ngonzora, nekuti chii chakambokonzera nyaya yekubviswawo yevamwe vatakabvisa. Makansilas akawanda, president akazotaura vakabvisirwa nyaya dzeuori.
Izvi tirikutotanga kuzvinzwa izvino kuti makansira mazhinji makabvisira uori. Tainzwa kunga maiti vaenda kune rimwe bato reMDC Alliance.
Ndozvimwe zvacho zvavangavakuita kana mutaku atingavauye kubato kuti tinzwe nyaya dzavo, kubva vatiza kubva vatanga kuti ivo vanosapota vachamisa. Asi isusu sebato chikonzero chaicho chaicho chakaita kuti tisanzwisisane nemakansila zvakawanda inyaya yeuora.
Vamuchauraya, tiri kuona kuti mazuva ekukambena akusvika kwamvura yacheka makumbo, urongwa hupi hwamuinawo hwekutsvaga rutsigiro mazuva ekupedzisira iwayo?
Izvozvi tiri kuita marali dzetiri kuita mumadifferent wards nemaconstituencies ane maelections. Saka izvozvi tine program line up yedu inosanganisira kuchivi south kwangundu, inosanganisira mabvukuta fara, inosanganisira highfields kuwadzana nechikanga danga mvura, tiite misangano yedu iri kubudirira zvakanakisisa.
Toendawo kuna vadhube. Vadhube, gadziriro yemisangano yekupedzisira yakarongwawo nebato renyu?
Tanga taronga musangano kubhinga musi wa21 wakakanzurwa nemapurisa. Izvizvi tiri mubishi rekuti tione kuti tingaite here musi wa22, nekuti vakatiti ivo vamunanga vagwa vanenge vari ikoko, asi tisu tanga tatotanga kunoti toda kuita rari ikoko. Pataka vanga vatibvumira ndobva kwauya zvichinzi ZANU PF ichange iri ikoko, ndobva vakanzura yedu vakati havasisina manpower. Zvakamboitika futi kuepoeti takati taita meeting ZANU PF ikauya ikapinda ikoko. Saka izvizvizvi malast meetings edu tichaita kumasvingo, tichaenda kwamutare, tichaenda kunenge kuchienda mamwe maleaders edu zvavo vasiri vaSimbot, asi tichatoona kuti ndepapa pangaende Simbot takunopedzisira sarudzo idzo dzidzi kune macandidates edu kwatinogona kusvika tichitaura nevanhu, asi bato rakagadzirira chose.
Vamuchauraya, muri kugutsikana here negadziriro yaitwawo neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari nhasi?
So far as a new party atinga comment too much on conduct between the ZIC, except with the Tribunal I do some ZIC. It was some meeting, Nemashima workshop, group, some candidates, Edu, Nema agents from campaigning with the defense and what she does, but it's peace that Tagata had to speak them Sangan and Naivo ZIC, so still them Sangan and one watch at Motera, Sagam Sangan and ZIC, Tagat sending up a site. Knowing a strategy at a corner, no panic about notorious and fearfulness ZIC, would be so on the ground.
Was going to be a meeting.
Ati kuzikani ni kuti zvakawanda chose zvavangadaro vachiita ine nzira iri nani. Zvese zviri kutaugwa izvezvi zviri mavhota zvomuromo, zvese zviri kutaugwa kuprinda maballot papers maparties asina kuziva. Inyaya dzavaigona kuimprova kuti maelections edu asanyanyoite mutauro. Zvinopa demokrasi yedu chiremera kana zvikava pachena zvese izvozvo zvosaka zeki ine basa kuti inge ichiimprova maitiro yainoita masystems iwawo atofunga kuti vanozotozivawo.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT rinotungamirwa nava Douglas Ngonzora, iro riri kupinda musarudzo seMDC Alliance waWitness Dube. Manzwawo zvakare kubva kumunyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato rePatriotic Zimbabweans vapishai muchauraya.
Vatereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa 3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vatereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi yenyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Bacha Women's Round Table chatinotaura nezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi na 8 PM tiri kutarisa nezvemusangano weUnited Nations wepagore uri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kumadzimai kana kuti status of women uye zviri kuitika kuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Wedu ya pera gaiti mbotarisa misoro ye nao zvakare. Vanhu wakawanda munyika voshora zvikuru kurohwa kunonzi kwaitwa mutsigiri we Citizens Coalition for Change va Godfrey Chidau Kanembe vanozivikanwawo nerekuti madzibaba veshanduko. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri kurufurwe vaimbo wemutungamiri wenyika yeZambia Varupia Banda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire iku studio7@vowenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vowishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 17 kumbimbitho 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umlandeli webandla le-Citizens Coalition for Change omkhulu umnumzana Godfrey Karembera odume negama lokuthi Mazibaba Beshanduko utshaywe ngamapolisa walimala kakubi namuhla waphinda wabotshwa. Uhulumende usungula uhlelo lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kusukela ngeviki ezayo. Abanye bancoma elemelika ngokunikeza ele Ukraine izikhali zokulwisana lele Russia ezibiza izigidi ezingamakhulu ayisishiyagalombili zamadola $800 million. Zonke lezi ndaba nezinye ziyalandela. Umlandeli webandla le-Citizens Coalition for Change omkhulu umnumzana Godfrey Karembera odume negama lokuthi Mazibaba Beshanduko ubotshwe ngamapolisa eHarare namuhla amtshaya walimala kakubi. Amagqwetha akhe awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi uvalelwe eHarare Central Police Station njalo wetheswa icala lokubangela ukungahlaliseki emphakathini i-disorderly conduct. Ibandla le-CCC lithi uKarembera ubotshelwe ukugqoka isembatho saleli bandla esilithanga kanye lokukhuthaza abantu ukuthi bavotele umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa lamalunga alo. UMazibaba Beshanduko wazakala ngokugqoka isembatho eside njengamapostoli esilithanga okungumbala we-CCC. Njalo uvame ukubonakala egida ethwele umqwayi emhlanganweni yaleli bandla. Imfanekiso esenkundleni zebulenjini ibonisa elimele kakubi emhlane. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi liwubonile lomfanekiso njalo lusadingisisa ukuthi kuhambe njani. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi baya kusola kakhulu okwenziwe ngamapolisa.
Sibamba ohangaphansi namhlanje kukhulu lokho kwenziwe ujaha lo olilunga le-Citizens Coalition for Change. Kambe umuntu abambamba ezihambela eyedwa edorobheni bambambe ngenxa yokuthi uvunule izigqoko ezeyelo. Siyabona njalo siqinisile ukuthi kubholomba inyoka esemlindini lesenzela ukuthi abantu bangahlawa bangaphindisela njengoba i constitution yavuma okuthiwa ukuzivikela safety defense bafuna ukuthi abantu bezimbabwe bangazonda bavuke babe sebedubula abantu sebecitsha sebecancel ama election sifuna ukusola lokhu kakhulu esithi ngesikhiwa strongest terms we condemn the barbaric act cowardice lokwesaba izithunzi zabantu ubaba lo esithi ngumfundisi wethu othumayela faka intshukuntshu lomzahlandlela ebantwini lomdladla baphonga umbamba estrithini bambhula bamenza lokhu amanxebala hambe ngithi ngabe kuthiwa kulamadokotela ama-major street bangathini ngabantu abalohluko olunjalo abantu bafanele ukuthi kathesi babone sibili ukuthi bengenza njani ngoba umbuso lo esikuwo utshengisa ukuthi intando kayiphikiswa yikho bekusala bekhala ngama-sanction bangabona ama-sanction sekhutshwa benza izinto ezinzima kwenzela ukuthi lokhu becatsha ngawo sesimelele ukuthi bonke abantu bezimbabwe bakuhoze bangena ezistrithini peacefully bedemonstrator ngosuku olenziwa uzulu wezimbabwe umbuzo omkhulu yikuthi upresident Mnangagwa lodeputy wakhe uChiwenga bathi udlame lungabi khona ezimbabwe lokho siyabacakazela kanti batshela bani udlame esilubonayo khathesi eluvele emapholiseni amapholisa azahuzwa mbani azalaywa mbani sesimekele ukuthi amapholisa atshayele umemba yethu le ayisemthethweni sizwe ukuthi kanti bona bathunywa mbani ngoba siyahlala lokhu esithi hhayi udlame asilufuni ngapha ebusuku ithothozela abantwana amapholisa asebenza ngomthetho asebenza nge-constitution afana ukuthi agcine umuntu wonke njalo alondoloze i-constitution uma sokusiba nje ngubani ozalondoloza i-constitution ngubani ozavukela abantu abangalamandla yikho silapha nje siyacebisa upresident wezimbabwe ephathi yakhe ukuthi hatshi bo abantu bezimbabwe abafuni ukubuyela ku-gugraund ngoba lanamhlanje emandebeleni abantu abakho ngenxa yebaceda i-gugraund sokui-gugraund yesithathu yini saba le-gugraund yabulala abantu ngo-1980 kwabuya umrambatshina khathesi sokubuyale ekunye i-dispensation sithi mayuyu thina sifuna i-peace and tranquility sifuna ukuhlala kahle
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Triple C. Uhulumende usesungule uhlelo lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 endaweni ezichiyeneyo. Lolu hlelo luzaqala ngomvulo ozayo mhla ka 21 ugatsha lwezempila kahle luthi luzahlaba labantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lambili 12 kubika uMavis Gama
lokhu kuphume emhlanganweni lentathali zindaba owenziwa maviki onke ngemva kokuhlangana kwedale labaphathi ntambo ele cabinet Lombiko wethulwe ngumphathintambo wokulondolozwa kwemvelo uguquka komkhathi kanye lezo wethekelelana umnumzana Mangaliso Ndlovu emele umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa
The government is appealing to all Zimbabweans to take COVID-19 pandemic seriously and as such are required to continue to adhere to the laid down World Health Organization and national protocols at all times. These protocols include the following. Wearing of masks at all times, washing of hands and observing social distance. The citizens are being urged to be on their guard at all times to minimize symptoms.
Uhulumende ucela uzulu ukuba angaze aluthatha lula lolu bhubhane lo COVID-19. Njalo aqhubekele phambili elandela lezo ziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization, iWHO, kanye lezabekwa nguhulumende ezigoqela ukugqoka lawo mamaski ngendlela eyiyo, ukugeza izandla sikhathi sonke kanye lokungasondelelani eduze.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Stanford Nyatsanza, ulandisa kabanzi ngasebe kunanzelele edabeni lwenhlelo eziqhutshwa nguhulumende ekumelaneni le-COVID-19.
We expect a situation whereby the health sector in the context of the COVID-19 pandemic should be given much attention. by at least meeting that 15% threshold as per the requirements of the Abuja Declaration.
Sikhangelele ukuthi luqakathekiswe uhlangothi lwezempilakahle kakhulukazi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 lutholiswe imali eyanelayo njengalokhu okwavunyelwana kwisivumelwano se-Abuja Declaration.
Omunye wabalwela ilungelo lenhlalakahle yabantu umnumzana Charles Nyoni uthi kusobala ukuba uhulumende akaqakathekisi kangako umsebenzi wempilakahle yezizalwane zakhe.
Le into nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama priorities ethu lo hulumende bamisekanga kakuhle okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhangele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo. Kuqakathekiswa izinto ezingela ngqondo nezinto ezingancediyo, izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempila kahle kaZulu.
Osekuvezwa nguhulumende kuza ngesikhathi lilokhe lingathakazelelwa kangako elizweni ijekiseni lokuzivikela ele-COVID-19 vaccine. Kunje kulabedlula izigidi ezintathu 3,435,409 kuphela asebethe bahlatshwa wonke amajekiseni adingakalayo ukuzivikela kubhubhane lolu ekutshoneni kwelanga la izolo. Ikanti uhulumende wayekhangelele ukuba uza kube esehlabe abafika izigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela inyanga kampalakazi nyakenye ukuze kuthiwe uZulu uvikelekile kulolu bhubhane i-head immunity ngesiNgisi okungasafezekanga lokho njengokuhlela kwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Letale lePhalamende elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa usemangalele umphathintambo kahulumende umnumzana July Moyo kukhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo iZimbabwe Anti-Corruption Commission emethesa icala lenkohlakalo ekuthengisweni kwempompi zokudonsa amanzi kunhlelo zogatsha lwakhe. Umliswa uthi impompi lezi zibiza izigidi ezimbili zamadola emelika i-2 million. Kodwa uthi inkampani eyaphiwa imvumo yokuzithenga ngumnumzana Moyo ingahlolwanga ngokusemthethweni yathi zibiza i-9 million. Khona athi kukhomba sobala ukuqilibezela okwabakhona. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Moyo kumbe inkampani le. Abanye sebencome elemelika ngokunikeza ele-Ukraine izikhali zokulwisana lele-Russia ezibiza izigidi ezingamakhulu ayisishiyangalombili zamadola emelika i-800 million. Kulabanye njalo abathi lokhu kuza kwezela limpi ngoba umongameli Vladimir Putin wele Russia eselolonga ibutho elikhulu eligoqela abasebenzisa imikhumbi ethwala impopo yombhuqaswe. Kubika uGibbs Dube.
UBiden wenze lokhu izolo kulandela isicelo sikamongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethile umbiko oqakathekileyo etshalele US Congress. UBiden uthi ilizwe lakhe lizanika ele Ukraine imibhobho egoqela eyokudubula indizamtshina zawole Russia ezibomba mahlayana kulelo lizwe. Umnumzana Mozi Dube olandela ukwenzakala kwele Ukraine uthi uBiden uzwela abantu bakwele Ukraine.
Ngesimo esinje akula ngenye indlela ngoba la i-Ukraine yahlaselwa, so layo kukuthi besonge izandla. Akula ngenye indlela kumele la Ukraine ma izikhali zikhona akuliwe ngoba manje ukuthi ukukhulumisana sokwehlule.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi kukhangelwe ukuba ukulwisana kwamazwe la kuzaqhubekela phambili ngamandla.
Ukuncedisa ngezikhali okwenziwa nguBiden kuyindlela yokuthi njengoba ekhalile uPresident owe Ukraine ukuthi ufune usizo okwakuqala kungabe kuyikutshengisa ukuthi athi khona simelawe kodwa kumthelela wakho ukuthi impilo iza kuba impi enkulu okwamagama ezathatha isikhathi futhi ukuthi iphele ngoba ilakho futhi ukuthi ngacina izisiba le guerrilla warfare of some sort okuzaba nzima ukuthi iphele masinyane njalo kungenzeka ukuthi ke uBiden njengomkhokheli welizwe likhuleli iMelika kulabanye futhi abangani abazafuna labo ukuthi bathi simelawe Biden so yikukhula kwenti lokho kuyinto ke enzima kakhulu
lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma ukubanja lezano PF
umongameli weAmerica umnumzana uJoe Biden utshengisa ukunganaki kwezinto ezenzakalayo kwamanye amazwe ungathi ubona amazwe ethubelene kanje ubona sokubulawana kanje wena ube nguwo okhwezelayo uyabushitwa ngumuntu onjani ngabe engumuntu ozwayo umuntu ozwisisayo ngabe uba ngumlamlankunzi hhayi umuntu ofuna ukukhwezela ngokuthi usesiba izikhali abanye olunye uhlangothi ukezelulise olunye uhlangothi lokho yiko okutshengisa ngempela ubana vele i-America nangokwayo idla vele ngobudlongodlongo obenzakalayo emazweni athiyethiyeneyo sikubonile kusenzakala e-Iraq sikubonile kusenzakala e-Libya siyakubona kusenzakala e-Afghanistan kwenzakala e-Israel nasema-Palestinians kwenzakala indawo eziningi kakhulu bekwenza khonoko ngoba bazuza inzuzo ngokulwa kwabantu bona babona kuyi-industry egcweleyo babona imali nxa kusiba lento ezinje noma thina sibona igazi lichitheka sibona ukulahlekelwa imphefumulo bona bazibonela imali nje qha ngoba ngabe ngumuntu ozayo umuntu olozelo ngabe uba ngumlamlankozi ngabe uyahamba phakathi e-Ukraine ne-Russia athi mayuyu ayikhumisane umlota hathi ukubana aphe abantu izikhali
bakhala njalo ngokuza kwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine esezibalekile kulelo lizwe uncube uthi abafundi laba sebephelelwe ngumphako
kuyatshengisa ukuthi iphupho labo lingabe selitshabalele ngoba lapho kuzaze kulunge khona ngendlela eyokuthi impi ungayibona ipakwa ngalindlela ipakwa kufakwa izikhali kusho ukuthi ngikhona kuzaliwa kuzaba isikhathi eside akwandanga ukuthi impi ingaliwa nje ngayona le indlela sokufaka izikhali iphelelula
okwamanje uhulumende kaPutin ubhomba ngamandla emadolobheni athiyeneyo kwele Ukraine njalo uthi ibutho lakhe elisebenzisa imikhumbi ethwala imibhobho emikhulu sokumele lisuke duzane lakwele Japan liye kulwandle lweBlack Sea duzane lakwele Ukraine umnumzana Lloyd Austin okukhela uhlangothi lwezomvikela kwele Melika ukwele Slovakia namuhla lapho obonisana khona lamanye amalunga e-NATO indlela zokulisana loPutin ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKips Dube
Kulesto kulamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela imikhankaso yokhetho lwama-by-elections. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi banengi abantu abasebenzisa izidakamizwa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. I-WHO ithi iningi labo bakuzwekazi e-Afrika. Ithi lokhu kubangelwe yikuvalwa kwezikolo nokuswelakala kwemisebenzi emhlabeni wonke jikelele ngesikhathi kulwiswana lomkhuhlane we-COVID-19. Abajabuka kwele-South Africa abafunda kwele-Ukraine sebephendukile ekhaya kulandela ukuqhamuka kwemfihlakazi kwelizwe leli lele-Russia. I-Associated Press ibika ukuba abafundi laba abaningi bafundela ukuba ngodokotela. Ele-South Africa lizama ukuthenga izifundi ezifika amajuni amahlanu 50 ezifunda kwele-Ukraine. Ele-North Korea lithulezi ngokwenzakale izolo kulandela ukuzama ukusebenzisa isikali sema-missiles esiduke emoyeni kwagcwala izihlebo yonke indawo duzane ledolobho letiyomnyanga. I-Reuters News Agency ibika ukuba elo-North Korea belizama ukulolonga isikhali semisayile kuzokwenzakale lokhu. Akwaziwa ukuba kulabantu abalimeleyo kumbe abafileyo isihlakalo lesi.
Iya pambili imikhankaso yokhetho lwama-by-elections njalo amabandla ancintisayo akhangelelwe ukwenza imihlangano endaweni ezitshiyeneyo ngempelasonto. Imikhankaso le izaphela sokusele insuku ezine ukuthi lwenziwe lolu khetho mhlaka-26 ngomgqibelo weviki ezayo. Sixoxele umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe, umnumzana Kwanele Hlabangana.
Sina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe, RPZ, sizimisele ke ukugijima ngalolu khetho. Silabo abasimelayo kulolu khetho enkulumane constituency for member of parliament. Silobaba uGregory Ncube, kuthi njalo ephumula for a member of parliament silobaba uStanford Nyoni, laku ward 12 elobhengula silomama uEsnat Khumalo omele ukuba ngukhansila. Lukhetho oluqakatheke kakhulu kithi njengeparty ngoba iparty yethu sasentsha isakhula. Siqale ukungena kukhetho ngo-2018, kungakho ke sikhangelele ukunqoba njengoba ubuza ngendlela ephezulu kakhulu. Sesingenile ebantwini sakhulumisana labo, sisenza lokho abathi yi-door-to-door campaign, besingena indlu ngendlu sikhuluma labantu ngoba thina siyananzela ukuthi ukhetho lwama-by-election lwazalwa ngenxa yokuthi bekungalakuzwanana phakathi kwamaphathi athile. Abantu bengasaqakathekisa imfuno zabantu kodwa sebeqakathekisa kakhulu izikhundla zabo. Ngakho thina sithi nxa kuyiwa phambili akukhangelwe kakhulu ukuthi abantu bona bafunane, hathi ukuthi baqakathekise izikhundla.
Siyabona ukuthi abebandla le-TCC bahlangana lodlakela kanti njalo bayahlukuluzwa. Lina lingahlangani lakho yini lokho?
Thina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe siyakusola kakhulu ukuhlukunyezwa kumbe ukwethuselwa kwalabo abaye bengenela ukhetho. Ukhetho akumele angalwenzakale kulabanye ababotshwayo kumbe abatshayayo. Sifuna kube lokuthula ngoba nxa kulokuthula ilizwe liyaphumelela, njalo abantu kumele bakhethe inkokheli abazifunayo bekhululekile, hathi ukubanjwa ngamandla. Hathi thina besingakakuboni ke lokho okukhulunywa ngamanye ababandla liwatshoyo, besingakahlangani lakho. Kodwa nxa kukhona siyakusola kakhulu. Ngile themba nxa sesiya kumnyaka ka-2023 akusuze sibe lakho lokho. Kuyinto embi kakhulu ukuthi abantu bahlukunyezwe ngesikhathi sokhetho.
Umnumzana Kwanele Hlabangana ngumholi webandla le-Republican Party of Zimbabwe. Sixoxe njalo lelunga le-TCC umnumzana Edwin Ndlovu oncintisa ukuba ngukhansela ka-Ward 8 koBulawayo.
Amalungiselelo okhetho lwama-by-election luqhubeka lusiya phambili, luhamba kuhle kakhulu. Izakhamizi ama-citizens alithembisa ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-TCC, ukuthi bazalivotela. Kuhlanganisela khona lapha koBulawayo, lapho esibhoda khona singama-candidate atsha abantu bathembisa sibili. Phezu kwakho konke abantu bathakazelela ubukhokheli bomongameli wethu Advocate Nelson Chamisa, abantu babuthanda kakhulu, bayamthanda. Yikho ke bathi hayi bonke abazabemele ibandla le-Citizens Coalition for Change bazalivotela. Ahamba kuhle amalungiselelo koBulawayo, yebo kuhamba, sikadibani asikahlangani lokuhluphayo kangako, kodwa abantu ke benelisa ukuthi bangene ke bacela amavoti kuzakhamizi kuma-citizens njalo athembisa ama-citizens.
Uyatsho ukuthi bayathembisa abantu ukuthi baza kuvotela, wena ubathembisani?
Abantu bathembisa sibili, mina ke ngincintisa ngu-Ward 8 koBulawayo, imzilikazi ngubo yenja Stone Groove le-Paperfields. Abantu bathembisa ukuthi hayi bazamvotela ba ngukhansila wabo, ibandla labo le-Citizens Coalition for Change bayalithanda kakhulu. Lami ke ngiyabathembisa ke ukuthi bangamvotela ke kuma-by-election analabo yayo. Ngizaba yisigijimi sabo esizahamba ekhanseleni siyefaka ke ama-by-laws aza ncedisa ukuthuthukisa idolobho lakobulawayo, ancedise ukuthuthukisa izakhamizi zewadi, athuthukise umuntu wonke okobulawayo. Sincedisane njalo kweze-service delivery, indaba ezihluphayo zamasuwa, indaba zamanzi, indaba zemigwaqo leyi bakithi efileyo elama-potholes amakhulu kakhulu. Ngiyathembisa ukuthi nisebenza labanye abakhula bami amanye ama-councillors, izinto esizazikhangela zona lezo ukuthi zilungisiswe. Njalo bayatsho njalo izakhamizi zikawadi yethu ukuthi zifuna ke umkhokheli othumekayo ozaba umessenger ngesilungu, ozabe gijima esiyalapha lalapha abamthuma khona. Ngiyathembisa ukuthi hayi, ngizabanika ubukhokheli obunjalo okuthiwa ngesilungu yi-servant leadership.
Umnumzana Edwin Ndlovu uncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 8 kobulawayo ekubandla le-CCC. Lobanje imingcele yeZimbabwe isivuliwe, abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bathi akukabi lobubelo kangako ngenxa yemigoqo efunakalayo kweleBotswana efana lokuthi umuntu kumele abe hlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Kubika umqondisi Dube.
Kulandela isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi avule imingcele emavikini asanda kudlula, kube lethemba lokuthi isimo ikakhulu kwabaphila ngokuthenga lokuthengisa isizaba ngcono. Kodwa noma nje sewuqale ukuthi indlela ivuthwe phakathi kweZimbabwe leBotswana awukafiki ukuzinga laphambilini kokuqhamuka kubhubhane lwe-COVID-19. Ophila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe umnumzana Rodwell Moyo uthi isinqumo seBotswana sokuthi abangenayo kumele babe bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 yikho kudala ukuthi iningi libe madolo nzima ukuchapha liyethengisa kumbe lithenge impahla. IBotswana ithi kumele umuntu abe hlatshwe ngokupheleleyo kumbe avume ukuhlatshwa emngceleni, uma kungenjalo kavunyelwa ukungena elizweni.
We've got i-challenge yabo PCR. IBotswana yona iyabifuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Silabo abantu amongst ourselves who are not vaccinated. And then now we call fully vaccinated. That means our sangue is very possible. So we have a business in general. So we have a business in our
okunye ukuthundubeza intshukuntshu abanye ikakhulu abathengisa emkambo impahla abathenga eBotswana yimthetho kahulumende yokuthatha enye ingxenye yenzuzo iluhlobo lwemali yakwamanye amazwe bona bephiwe uhlobo lwama-bond notes.
So nxa sithathele i-profit yakho in the form of forex usinika iZimbabwe dollar, ibona ngani wenza i-business zingakhuli. Incentive liyana abathi bona incentives ukuthi bayakuchila i-forex yakho. Bekwini i-forex yakho, imali yakho is the form of RTGS codenamed as incentive. Bona ngana abukho right. Remember during ukugone ngobhenkazena sasithola ama-3% ukuthi we managed to go out. Yayincedisa kakhulu ngoba lama expenses wawuyincare usiyayenza ama-expose lawo ayesiba covered all the way.
Unkosikazi Debra Mkhasa unhlanganiso weBlood Vendors and Traders Association uthi kukhona okuthile abaphila ngokuthenga lokuthengisa ababhekana lakho.
Emaboda bafuna i-certificate of vaccination kuthi nxa sikhangele thina njenge-informal sector simbona sibhadalelwa imali eningi kakhulu esingeke siyi-afode esitime. I-period yangkhona ukusebenzisa i-certificate lesi sindutshwane ngoba nxa sikhuzile amaboda siba lezikhathi ezithize sizifuna ukuthi sihambe sometime sabe sithole impahla ezokuthengisa ezokuthi sifuna amalanga athize.
Kubikwa sekulo hlupho lomkambo ngoba kulabantu abaningi abakubhizimusi yokuthenga lokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi eZimbabwe iningi seliphila ngokuthengisa impahla evela phandle kwelizwe. Umkhasa uthi njalo iningi labantu labathengayo abalamali yaphandle kwelizwe.
Sizinazelela njalo ukuthi challenge yethu siyawoda ngemali zangaphandle ama-rand lama-US dollars but ngapha kobulawayo uma sizithengisa ama-customer ethu amaningi ngama-service-servant abahola i-bond RTGS le-plastic money ukuthi at the end of the day sigcina sesiyithola imali engahambelani lokuthi esiwode ngayo sigcina sesisiwa kumabhizinisi ethu.
Abamabhasi labo bathi abakaboni inengi liqala uchapha kumbe ukungena obunyenyi phakathi kweBotswana leZimbabwe. Iofisi yomeli weZimbabwe kweBotswana yabika ngezibandlela ukuthi amabhasi azamiswa kancane ukuchapha imincele esuka eBotswana ngoba ebangela umemetheka kweCOVID-19 njalo bechaphisa abantu okungekho emthethweni. Owezempila kahle emnceleni weRamakhobane unkosikazi Kenana David uthi sebebisele abambalwa abakade befuna ukungena bevela eZimbabwe ngesizathu sokuthi abahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela iCOVID-19. Ngumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Asibeni sonke kweza kusihlwa ngo-7:30. Imi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.